manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wemugovera mbudzi 3/2018 makaterera ku studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rokurudzira kuvharwa kwezvikoro zveboarding zvisina chikafu chakakwana. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kurarama neHIV AIDS muBotswana zvinoti zviri kudawo kuti zvipiwe pachena mushonga unoderedza ukasha hweHIV AIDS.
Ndinonzwa kufara kuti kana tiri vanhu vechidzimai tichiwanawo mukana yakadai yekuti uwanikwe uchimiririro nyika yako panenge paine vanhu vakawanda kudai zvisinei nekutarisa kuti gender yako yakamira sei. Ndinonzwa kufara nokuti ndinoona kuti nyika yedu inotipawo mikana panenge paine zvakadaro zvinenge zvabuda.
Ngatisanganei muchirongwa chinotarisa zvinhu zvakanangana nevanhukadzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvikoro zvine vana vanodzidza vachigarapo kana kuti boarding schools muZimbabwe zvinonzi hazvichina chikafu chekuti vana vechikoro vadye. Rimwe ramasangano anomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, rinoti riri kukurudzira hurumende kuti imbovhara zvikoro yosiya vana vari kunyora bvunzo kuti vapedze bvunzo dzavo. Mutungamiriri wePTUZ vatakavafira Joe vanoti sangano ravo riri kukurudzira kuti nyaya iyi igadziriswe nechimbi chimbi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Tabata vaJoe kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Zvina kumira zvakanaka muzvikoro. Zvikuru sei mumaboarding school. Vana vezvikoro hatichakwani kutenga chikafu nokuti zvinhu zvakazodzokonoka zvodhura. Mari ichishayawo simba. Saka maboarding schools akawanda vana vari kunungwa sese nomuromo vari kurara nenzara vachiswera nenzara. Saka zvinhu zvashungurudza vana vakawanda vavo vanonyora mazamanishen.
Saka moita sei nevana?
Pane matanho atorwa kuona kuti maboarding schools angadini. Matanho ariko mairi. Chekutanga ndechekuti vazhinji vari kuti vabereki dai vakwanisa vaita inonzi supplemental budget vawedzere dzimwe mari dzekubhadhara. Asiwo vabereki vacho havana kuwanaiwana mari iyo nokuti hurumende haina kuwedzerawo namakambani hapana wakawedzera mari dzinotambirwa navabereki avo vanotoyaurawo nhamowo nokutiwo mari dzavo hadzichatengi. Imwe ishu yasajestwa ndeyekuti zvinofanana nekuti zvikoro zvikurumidza hazvo kuvhara. Zvavhara kosana nevana vari kunyora chete veolevhu neeilevhu. Asi zvekare izvo zvinopa kuti even ivo vanenge vasara mari yacho inobhesi yokuti vazopedza kotero vachinyora nokuti mari hamusina muzvikoro. Maboarding school asiyauka vabereki havana mari. Saka zviri kuhurumende kuti ione kuti zvingaita sei kuti vana vapedze kotero iyi.
Hurumende iri kuzviona here izvi kuti vana vari kushaya zvekudya pamaboarding?
Hurumende yatide kuti haina hanya. Kunyange ikaona haina hanya, haina tsitsi nevana vechikoro, inotoona sekuti zvematongerwo enyika ndo zviri nani. Vanenge vachitoti zvinhu vanoda kupa impression yekuti zvinhu zviri kuimprova muZimbabwe. Asi vakuru vezvikoro vanyora kuministry yeeducation vachivaudza kuti vari kufesa nedambudziko rokufidha vana vari mabhuku.
Vakuru vezvikoro vakanyora tsamba iyi, pane mhinduro yavati vawana here kubva kuhurumende?
Hapana mhinduro yavani kubva kuhurumende. Vanongoudzwa vebhali nomuromo kuti dai madana vabereki vakaona kuti vaita mudeme mudeme, asi vabereki vachina mari yacho vanoinonga kupi? Weekend ino nenext wiki vabereki vakawanda vadamwa kuzvikoro kuti vazotaurirana navakuru vezvikoro kuti chii chingaita kuti vana vapedze kotoro, asi ndinoona zvakaomera vabereki, zvakaomera vezvikoro.
Ko vabereki vangaite chinyi panyaya iyi?
Vabereki hapana zvavangaita, nokuti munhu wese ari kutozhambawo. Vabereki vatosa kumusana nepadumbwa. Vabereki vanodawo kuti hurumende vandowo mari inokosha. Hurumende ndiyo ine social contract navanhu, ndiyo inofanira kuona kuti yawana solution yokuti mari ingawanikwa sei, chikafu chingawanikwa sei muzvikoro. Dai zvaitobvirawo kana kutopawo mabhodhingi sikuru chikafu zvingava nani, zvakune madonors anouyawo nechikafu mamwe.
Avo vanga vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe vatakavafira zhou vachitaura vari parunare vari kumasvingo. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kurarama neHIV AIDS muBotswana zvinoti zviri kudawo kuti zvipiwe pachena mushonga unoderedza ukasha hweHIV AIDS. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Muongororo yakaitwa neStudio 7 muguta eFrancistown neGaborone, ayo anogara vanhu vakawanda vekuZimbabwe, inoratidza kuti vanhu vakawanda vari kukumbira rubatsiro kuvakuru vevadhorobha aya. Meya weguta reGaborone vakakiso Tutwe vanoti ichokwadi kuti zvizvarwa zveZimbabwe nezvimwe zvinobva kune dzimwe nyika zviri kuda rubatsiro urwu. Izvi zvinotsigirwa nameya weFrancistown Amai Sylvia Muzila, avo vanoti vanhu vakawanda vekune dzimwe nyika kusanganisira Zimbabwe vari kuuya kwavari vachikumbira kuti vapiwe mishonga iyi pachena. Mumwe anorarama nekuita mabasa emaoko muGaborone vaMoses Chamunorwa vanoti vanhu vakawanda vari kuuya kuBotswana vaine shuwiro yekuwana mishonga sezvo muZimbabwe muri kuitwa huori pakupa vanhu mishonga iyi.
Zvimwe yakapenga zvopuwa vanhu izvozvo yazvotengesewa, vanoti netsei ipapo nodotenga, saka vasina mari vanodofa.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reNational AIDS Council of Zimbabwe panyaya yehuori hunonzi huri kuitika pakupiwa kwevanhu mishonga yemaARVs. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe muzvare Celestine Mupandawana vanoti Botswana inobata zvakanaka chose zvizvarwa zvayo zvinoda mishonga yemaARVs. Muzvare Mupandawana vanoti izvi ndizvo zviri kupa kuti vekunze vauye kuBotswana kuitira kuti vawane mishonga iyi.
Government yeZimbabwe ingade ingashuvire kuitira vanhu vanorwara neHIV zvakanaka sezvinoitirwa vanhu vekuBotswana, kuti vanovhizitirwa, vanopiwa chikafu, vanopiwa mishonga mahara. But chinogona kunetsa ndechekuti ikonomi yeZimbabwe neikonomi yeBotswana zvinhu zviviri zvakasiyana, of which ikoko vanototrayawo kuti chero uchirwara neHIV uri kumba, vanogona kuprovida vanhu vaunogara navo mumba, kusiri kuti vanhu vabhadhira kuti vanoita sekuva provider nezvinana magloves zvichichi kuti vakwanise kuchengeta murwere zvakanaka.
Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe chisina kuda kudongwa nezita nokuda kwekuti chinorarama neHIV and AIDS chinoti dambudziko remari ndiro rinoita kuti vamwe vasakwanise kuenda kumusha kunopiwa mishonga iyi sezvo vanenge vakauya kuBotswana vari pamaARVs kare.
Muno maforeina ari munomuka umu vakazhinji vacho vakazotsvaga mari, saka zvakazotsvaga mari zvinhu zvinovatorera nguva kuti iwe awanise kuwana mari yekuenda kuZimbabwe kunotora zvemaRV kuti process yacho yakakura. Saka anenge akuona zvinhu zviri izi kwaari nezvokuti akaendawo kuvakuru vemunhu akavapona problems avo vaigona kuvabatsirawo, since iye pamwe anenge akabva achitonwa. Saka muno mukuti azokwanisa futi awanewo futi kuti mari yekudzokera iye akaya kuzotsvaga kuzorarama situation yekumusha kuenda kumira mushi.
Mumwe mugari muzvare Venezia musavengana vanoti zvimwe zvizvarwa zvenyika yechipikirwa zvava netsika isina kunaka yokungoda kukumbira zvese zvese pane kuti vanobatsirwe kumusha.
Chiti ngavaende kumusha kana varipo. Ngavaende kumusha kana tichivaona muno tototaurirana kuti aiwa zvavarwara kudaenda kumusha unorapwa kumusha. Inoona rubatsiro kumusha muno hapana rubatsiro ratopwa asi kusara kwokudi kwekutenga.
Nyanzvi munyadzi zveutano vaWinston Muzangwa vanoti kusamira zvakanaka kwezvinhu kuZimbabwe ndiko kuri kukonzera kuti vamwe vaore mwoyo mukunotsvaga rubatsiro kumusha. Bazi reNational AIDS Coordinating Agency rinoti pane vanhu vanosvika zviuru zvitanhatu nemazana mashanu vanobva kunze kweBotswana vari kupa mishonga yemaARVs, zvikamu makumi matanhatu nezviviri kubva muzana vari vanhu vekuZimbabwe. Bazi iri rinoti zvizvarwa zveBotswana zvinosvika mazana matatu nemakumi mashanu ezviuru zviri kupiwa mishonga yemaARVs pachena. Pasi pemitemo yenyika iyi, Botswana inopa chete mishonga iyi kuzvizvarwa zvayo. Vanhu vekunze vakaroorwa kana kuroora chizvarwa cheBotswana pamwe neavo vari mumajeri. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Mwedzi uno wambudzi 2018 nevenyuro yenyu ichange ichikokera hurukuru pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Hurukuro idzi idzo dzinokukokai kuti mupinde dzichaitirwa munzvimbo dzakasiyana-siyana muZimbabwe. Takabatana neve Media Center. Sanganai neni Praxedes Jeremiah munzvimbo dzatichakuzivisai panhepfenyuro ino paFacebook pamwe chete nepaWhatsApp.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuNew York anoti vasikana vaviri vokuSaudi Arabia avo vane mitumbu yakawanikwa kumahombekombe kwerwizi runonzi Hudson vanogona kunge vakazviuraya. Mudhikutivha mukuru muguta iri vaDermot Shea vati Tala Farea uyo ane makore 16 nemukoma wake Rotana Farea uyo ane makore 23 vanogona kunge vakasarudza kuzviuraya pane kuti vadzokere kumunyika kwavo kuSaudi Arabia. Yashika nguva yekuti tichenda kuna Marvelous Musanganya huye achitipa chirongwa chakanangana nezvavanhukadzi.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Lucy Chivasa vanoshanda ivo nesangano reLegal Resources Foundation asi vari muAmerica parizvino pachirongwa cheHubert Humphrey Fellowship apo vari kudzidza ivo zvinoitika imo muno muAmerica vari kuMinnesota. Tino kuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Ngati tsananguriro kuti kuite imo muno muWashington.
Muno muAmerica ndakauya kuzodzidzira nezvemutemo ndichionawo maitira vanoita zvinhu kunoku pamwe chete nekuenda kuchikoro. But muWashington DC tanga tine mutsangano wevanhu vese vakauya kuzoita program iyoyi inonzi Hubert Humphrey. Three about 150 vanhu vakabva kunyika dzakasiyana-siyana pasi rese. Saka ndiyo yatanga tichiita inonzi Global Leaders Forum.
Mise mudzimai munonzwa sei kunge makamirirawo mamwe madzimai ari kuita basa irori ramunoita kuZimbabwe?
Ini ndinonzwa kufara kuti kana tiri vanhu vechidzimai tichiwanawo mukana yakadai yekuti uwanikwe uchimiririro nyika yako panenge paine vanhu vakawanda kudai zvisinei nekutarisa kuti gender yako yakamira sei. Ndinonzwa kufara nokuti ndinoona kuti nyika yedu inotipawo mikana panenge paine zvakadaro zvinenge zvabuda.
Muri iko kuno zvii zvamuri kutarisira kudzidza semudzimai anova agweta munyika zvokuti mugoso unopakurirawo vari kumusha kana muchinge madzokera uye zvechirongwa chenyu chakareba sei?
chirongwa chedu chakareba gore saka zvazvinoreno zvoti ndichange ndichienda kuchikoro pandirikuenda kuchikoro ndirikudzidzawo nyaya dzemahuman rights kuuniversity of minnesota asi ndiri ipapo futizve hatingoende kuchikoro chete tichaenda kubasa saka nyaya iripo ndeyekuti ndinenge ndichifanira kudzidza kuti maorganization ari kunoku vanoshandawo sei zvandinozofanira kunoshandisa kana ndadzokera kuzimbabwe chandingati ndadzidza panguva inodiki yandangosvika kuno ndechekuti maorganization ekuno anoshanda sei zvakasiyana nezvatinoita kana tiri kumba saka izvozvo ndozvandinenge ndichifanira kuti ndozotora rumwe ruzivo rwachona ndoenda narwo tonoshandisawo kunyika yedu
muchiona mafambisirwo anoita kuno nechinguva chamagara muri muno ndezvipi zvamungati muri kuuyemura zviri kuitwa imomuno muamerica zvamungada kuonawo zvichiitwa kuzimbabwe nyanya takanyanyotarisa madzimai
chandinoyemura panyaya dzemadzimai inyaya yekuwaniswa kwemukana kuti kwese kwaunoenda kazhinji unongowanawo vanhu vechidzimai varipo pangava panyaya yezvematongerwo enyika because ike zvino pane maelections atakatarisana nawo muno muamerica unoonawo macandidates echidzimai vakati wandei vanenge varipowo vachimiririrawo mapato ava akasiyana izvozvozvo ndozvandinoona sokuti senyika yedu yezimbabwe tofanira kuti titirerutsewo mapolitical parties edu apewo mukana kumadzimai kuti vakwanisewo kusimuka vachivhoterwa
tichitaura nyaya iyoyi yesarudzo remuno muamerica zvii zvamadzidza takatarisa kuti tiri kuona kune marepublicans avo vari kukokerwa navadonald trump tozoonawo kumadhemocrats vari kuda kurwisa chaizvo kuti vawanikwewo vachiwana ruzhinji matingati musenate muye nemucongress tiri kuona vana barack obama vaimbova mutungamiri wenyika vari kumiramira vana oprah winfrey vari kumiramira zvii zvingadzidzwawo nevanoita zvematongerwo enyika kumusha nezvamuri kuona kuno
ndingangoti chikuru chandadzidza ndechekuti kana vanhu vachikampena hapafani kuti pave neruvengo ruvengo runosvika pakuti vanhu vanorovana zvinova zvatinoonawo zvichiitika kunyika yedu ndinonyatsoona vanhu ava vachikampena vachiita makwikwi avo vachipanana mukana even panyaya dzenhefenyuro ndikatarisawo nyaya yefreedom of expression panyaya yemedia ndinonyatsoona mapato ese achikavhiwawo plus ndakanyanyoyemura maitiro avanoita marali avo kana vari kunoka hapana kana nyaya yemhirizhonga kana kuti kurwisana kwandinoona vachiita saka izvozvo ndingangoti pari zvino ndozvandati ndayemurawo sezvo ndichitori pakunzwisisa kuti sarudzo dzavo dzinofamba sei but ndingangoti pakukokera kwavarikuita ndadzidzawo kuti vanhu vanofanira kushambadza zvavanazvo zvavari kuvimbisa vanhu nezvavakanakira kuburikidza nekutaura nevanhu pane kuti vanhu varohwe
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvare Lucy Chivasa vesangano reLegal Resources Foundation asi vari paHubert Humphrey Fellowship imomuno muamerica kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
maita enyu
chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tochienda kuchirongwa cheupenyu hwedu Our Lives icho chatinopiwa naJonga Kandemiri.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa mashoko akaziviswa nemutungamiri wekereke yePhD Ministries vaWalter Magaya ekuti vakanga vawana mushonga unorapa gomarara kana kuti cancer uyewo HIV kana kuti shuramatongo asi pashure vakazokumbira ruregerero kuti vakanga vakasika kumedza kutsenga vachada pavakaburitsa mashoko iwayo vakaturunura mashoko avo vakapedzisira vasungwa vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo wezvemishonga muZimbabwe. Muhurukuro yedu tabata mubati wehomwe musangano reChristian Alliance vaJona Gokova. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaGokova.
Tinotenda zvikuru
vaGokova. Nyaya yatida kukurukura ndiyo nyaya yemashoko akanga aziviswa naProfet Walter Magaya vachizivisa kuti wawana mushonga unorapa gomarara kana kuti cancer ne HIV inoveshura matongo asi takazoona mushure vachidzora mashoko iwayo vachitaiwa ndakasika kumedza kutsenga ndichada. Tichitarisa nyaya iyoyi nemaonero enyu munomirawo papi imi semukristu?
Tine dambudziko rakakura munyika rekuti iro takaregerera this new crop yevaparidzi vakaita saana Magaya nevamwe vakadaro vachishanda vachiti vari kuparidza shoko ramwari but taona mapfumira avari kuita vachipa shumiro kuvanhu varombo zvinotishungurudza zvikuru kuti zvinomboita sei vhangeri rare kungoda kuita mari chete kauti vhangeri rofanira kuva rekuparidza Jesu mupenyu Jesu anoponesa vanhu saka kuuya kwaana magaya nezvaitika izvi zviri kubvawo mukuti imo munyika medu chaimo zvino hazvina kumira zvakanaka kutarisa nyaya dzezveupfumi kutarisa nyaya dzematomberwo enyika zvinopedzisira zvaita kuti vanhu vashaye pekubata vangotongofunga kuti tikaenda kwamagaya upenyu hwedu hunoreruka haungomuka one day wongoti ndatova nemushonga uyai mutore mushonga mishonga yacho haisi yemahara futi ari kuda kutoita mari nazvo
asi pane mitemo here vagokova inobata vemakereke kana kuti vanenge vachida kutanga makereke kuti vanga vachiteedzera yatingati ingadai yakatyorwa navamagaya pamuri kuti vanhu vari kuregererwa kwenguva yakareba
hapana mutemo uripo iko zvino izvi even inini pandiri panapa ndiri muhwisiri but ndikangofungawo kuti ndakuda kubuda muhwisiri ndotangisa chechi yangu ndotogona kutoswera ndaane chechi yangu ine vanhu vanonditeerawo mangwana chaiye saka isisi tiri kuti hatidi kuti government itange kutiko takuda kuta regulate mabasa emachechi machechi ngaamire atarise madambudziko ari kufeswa nevanhu vari kuda zvekunamata vane shungu dzekuda kunamata mwari voita pachirungu inonzi self regulatory mechanism iko zvoizvi hatina that mechanism
ko vari kuti dai vamagaya vapiwa mukana wekuti vange vachimboratidza kuti mushonga wavo unoshanda here kana kuti kwete vasati vatakatwa nevanhu pamwe nekumiswa pamberi pematare imi munoti iwo
vamagaya vakatyora mutemo wekuti iwo vanongoti ndaane mushonga unorapa vanhu mushonga wacho usina kuauthoraiziwa kuhealth system kune maregulatory authorities vakaignore that vavangoti vanhu uya nitore mushonga Zimbabwe inofanira kuvava inyika isina zvekutifembera fembera tinofanira kuteedza mutemo saka vamagaya vakazosungwa nenyaya yekuti havana kuteedza mutemo ende vakabvuma kuti yezve chokwadi handina kuteedza mutemo weZimbabwe
aiwa tinotenda zvikuru vagokova nekuwana nguva yekupinda muchirongwa chedu
tinotenda vajomba kandimiri nekundipa mukana wakadai thanks very much
manga makateerera kuna vajona gokova vanove mubati wehomwe kusangano rechristian alliance muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekaya nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc
yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevateereri vestudio 7 muchirongwa chatinopiwa nhasi naRay Choto westudio 7
yasvika nguva yekuti timboverenga zviri kutaurwa nevateereri vestudio 7 pafacebook pamusoro penyaya yatakaburitsa nezuro yekuti sangano rinobatsira nechikafu pasi rose reworld food program rakapiwa mari nehurumende yeamerica kuti ishandiswe mukutengera vanhu vemuzimbabwe chikafu munyori wedu wekutanga mukoma steve mizha vanotiwo tosvika riini tichichengetwa nhai guys kubva kuvabereki kusvika kuvana takangobatwa nevakweguri ivava ngavatimbotipawo chigaro ichocho timboona kuti zvinorambawo here ndimukoma steve avo vari kupawo pfungwa dzavo mukoma richard mwoyo vanotiwo tinotenda vanotipa nhau istudio 7 iri kurehwakai haiwa tinotenda mukoma richard mwoyo chikafu ngazvirambe zvakadaro hazvo uyezve mamuka sei vana vamwari munofara here kwamuri ikoko kumativi mana enyika tinoti muchengetwe namwari nguva dzose amen aiwa tinotenda mukoma richard mwoyo nemashoko enyu tinovimba vateereri vestudio 7 vari kumativi mana vanzwa zvamataura munyori anotevera ndibaba takunda isaac mugovera avo vanoti chikafu ngachiuye tichidye plus chouya mumaoko ezanupf saka machinja muchakaura nenzara gore rino aiwa baba takunda pfungwa dzakadai hadzina kunaka chikafu chinofanirwa kupiwa munhu wese anoshaya pasina kuisa zvematongerwo enyika mukati. Tete, Juliet, Mado, Vengesai, vanotiwo vanhu vakawanda kumaruwa, vanofunga kuti chikafu ichi chiri kubva kuZANPF. Vachiti zvekuti chabva kuUnited Nations, havambozvizive izvozvo. Kamusarudzo, moti vabira. Idzi ipfungwa dzaSisi Juliet Mado Vengesai vatumira mashoko aya paFacebook. Munyoro kupedzisira ndiSamuel Sami Dzamatira. Vanotiwo kuita chikafu chekupiwa zvinhu zvakaoma vanhu wei. Ichokwadi, vanhu vanenge vachifanirwa kuzvishandira nekuzvirimira vachiwana chikafu. Asi mukaona masangano akaita seUnited Nations kuburikidza neWorld Food Program akupindira munyika kupa chikafu, zvinoreva kuti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Basa redu ndiri kukuudza imi vateereri zviri kuitika muZimbabwe. Zvinotibatsirawo chose mukatiudza zvamunoda kunzwa muchirongwa chenyu cheStudio 7. Kana pane zvamunoda kuti vamwe vateereri vazive zviri kuitika muupenyu hwenyu, kanawo zvakaitika muupenyu hwenyu, shandisai mukana uno pano paStudio 7 apo munotaura makasununguka. Zivai kuti chirongwa cheStudio 7 ndechenyu imi vateereri. Nokudaro, shandisai mukana uno kutaura zvamunofunga kuti zvinovaka imi nenyika yenyu. Tinoda kuti muzivo kuti paStudio 7 hatikurudzire kutukana, kunyombana kana kutaura mashoko anokonzera ruvengo munyika. Munofunga kuti tiri kuita basa redu nemazvo here? Ndezvipi zvamunofunga kuti tinofanirwa kunge tichiitawo pano paStudio 7? Kuti tinzwe mafungiro enyu pamwe nezvamunoshuvira, tumirai tsambambozha dzenyu kana kuti email mururimi rweshona kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kutitumira matext message panhamba dzinoti 1202-465-0318. Tinodzokorora zvakare nhamba idzi 1202-465-0318. Munokwanisawo kutishanyira paFacebook page yedu inoti VOA Shona. Tinokukurudzirai kuti mutifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Aiwa, tinotenda Ray Joto nekutiudza zviri kutaurwa nevanhu paFacebook yedu yeVOA Shona. Tombotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu. Chicken Inn 1, Black Rhinos 1, Yada 0, Blawayo City 0, ZPC Kariba 2, Chapungu 0, Nashrit 0, Herentials 2. Mangwana mitambo yenhabvu yakamira zvakadari. Islanders ichatamba neHarare City kuBaba Fields Stadium. Mutare City Rovers vs Capes United kuVengele Stadium. Shabani Mine vs FC Platinum kuMaglas Stadium. Dynamos vs Triangle kuRufaro Stadium. Uye Ngezi Platinum Stars vs Blaue Chiefs kuBaobab Stadium. Oh, na, na, na. The Paul Cruz on the beatbox. Yeah, yeah. My love, yeah. She shines in the nighttime like a moonlight. I can't let that girl off my side. She's so magical, mama. Black and fine, so sweet and kind. Glory divine, so African. My baby, so African. Baby, I'm going for a cabatana. Oh, my love, for you made it. Get out and got my destiny. Baby, you and I are meant to be. No talk about sharing. Oh, my love, for you made it. Get out and got my destiny. Baby, you and I are meant to be. Tipinde, 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 tipin Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rokurudzira kuvharwa kwezvikoro zveboarding zvisina chikafu chakakwana. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kurarama neHIV AIDS muBotswana zvinoti zviri kudawo kuti zvipiwe pachena mushonga unoderedza ukasha hweHIV AIDS. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndinoti morara zvakanaka.
Sokuisikati sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali chona njani izulukandaba kumagumbi amane omhlaba lapho elingali khona. Olamukela emsakazweni weStudio 7 wamgqibelo mhla ka 3 lwezi 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa obesedolobheni leBridge lamhlanje ebonga abasekeli bebandla lakhe amamvotelayo.
Besisazama ukuthi siyikhangele indaba yakhona yona leyi ngoba okusidanisayo ukuthi imetha leyi isekhothi njengoba sikhuluma kanje.
Amapholisa aya emzini kamnumzana Terence Mkhwananzi owabotshelwa ukuqamba umongameli Emmerson Mnangagwa njengowaphatheka ekubulaleni abazali bakhe eNkayi, besiyacwayisisa ukuthi ngempela abazali bakhe babulawa yigugurahundi na. Silengxoxo lontombazana osakhulayo owancintisa kukhetho unkosazana Bimbayi Muswaburi ngelakusasa lakhe. Uzangena na kubandla leMDC? Thiyani indlebe. Kwezemidlalo, iqembu leDynamos liyasinda ekugunyulweni kusigaba seCastle Laka Premier Soccer League kulandela impumela yemidlalo yalamhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa lamhlanje obesedolobheni leBridge lapho okubikwa bekugcwele abantu kade ezobabonga ngokumvotela kukhetho olusanda kwedlula. UChamisa wanqotshwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa kodwa yena uthi waqilibezelwa. Wazisa ngemva kokhetho ukuthi uzabhodabhoda ngelizwe ebonga abasekeli abamvotelayo ngamavoti adlula izigidi ezimbili, i-2.3 million. Kusasa uzakuba eseGwanda.
Direct from Washington, the voice of America.
Idale lePhalamende lizasebenzela kobulawayo kumalanga amahlanu alandelayo. Lamhla idale leli belilomhlangano omkhulu ohlaziya inhlelo zaleli dale ezenziwayo lezenziwa kuminyaka emihlanu elandelayo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lomela iBinga North edale lePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda ongowebandla leMDC laye obesemhlanganweni lo.
Lomhlangano yimhlangano wokubumba iInstitutional Strategic Plan eka 2019 kuze kuyefika u-2023. I-strategic plan ke yindlela eyokuthi iParliament ifuna ukuthi izihlole ukuthi khona kusukusela kathesi kuze kuyofika u-2023 kungabe kuyiziphi izinto okufuza ukuthi iParliament izenze.
Ngokwakuqala na ukuthi kwenziwe umhlangano onje.
I-strategic plan le ayisiyo yakuqala ngoba kathesi sikhuluma kanje siqalisa eka 2019 to 2023 bese senza i-review sihlola ukuthi eka 2014 to 2018 siyanelise kanganani, kungaphi lapho esehluleke khona, kungaphi lapho esikwanise khona, okusehlulekisileyo yikuyini kathesi ke kuyini esikufundile ukwehlileka kwethu lokho esikwenzile ku-2014 kusiyafika ku-2018. So ke yikho okade kusenziwa. Ayisiwo malunga edale le-parliament wonke abuyileyo.
Umhlangano onje oyakuyenziwe uyakwenzelwa kobulawayo yini kumbe ngokuqala ukuthi wenzelwe kobulawayo?
Angilaqiniso ukuthi iminyaka edlulileyo ibisenzelwa ngapi imihlangano enje. Kodwa nje engakunanzelelayo ngalo speaker esilaye ngu-speaker ojayele ukuthi isikhathi esiningi ethi imisebenzi lemihlangano ye-parliament etshiyetshiyeneyo yenzelwe endaweni ezitshiyetshiyeneyo. Ngikhuluma njalo nje lo mhlangano we-strategic planning ekade silawo ukuqalise namhlanje, kodwa iparliamente phose izabe isebenzela kobulawayo kuze kuyefika umhlaka 11 November.
Alo ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda omela ibhinga North edalele parliamente engowebandla le-MDC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Amapolisa izolo abikwa eye emzini kamnumzana Terence Mkhwananzi owebandla leMthwakazi Republic Party obotshelwa ukuqamba umongameli Emmerson Mnangagwa njengomunye owaphatheka ekubulaleni abazali bakhe eNkayi. Besiyacwayisisa ukuthi ngempela abazali bakamkhwananzi babulawa igugurawundi na. Sixoxe lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Besisazama ukuthi siyikhangele indaba yakhona yona leyi ngoba kusidanisayo ukuthi imeta leyi isekhothi njengoba sikhuluma kanje. Okusimangalisayo ukuthi kathi okubenza basuke bekhona lekhaya kuyini bona bekwazi ukuthi umkhwanazi umnikazi wendaba ukobulawayo njalo ukuya kwabekhaya kuzatshintsha yini ukuthi khona kuthiwe hayi ukubulawa kwabantu bakithi okwenzakalayo kakhulu kusenziwa ngena lowo phethe ilizwe leZimbabwe uMnangagwa kuzatshintsha yini. So ngokunjalo besisayikhangela indaba yakhona sisayicwayisisa sisafuna ukuthi sixoxe futhi lamaloya ukuthi sibone ukuthi sincedisa njani ngoba singakujabuleliyo ukuthi abantu bakithi especially emakhaya balokwesaba kakhulu nxa bebona bona abantu abakhuluma isishona bevela ku-state. So ke asifuni ukuthi abantu bakithi beqhubeke besethuselwa beseselwa ngabantu futhi esikwaziyo ukuthi badala uhlupho lonke olukhona emathebeleleni.
Ungakhumbuza kancane nje abalaleli ukuthi kwahamba njani ukuthi umkhwananzi azazithole ekusimo soneso?
Awu, siyabonga kakhulu. Abantu bazakhumbula ukuthi kule commission day ekhokhelwa nguMokhande, former president of South Africa, independent international commission eyaphoyintwa ngu-Emmerson Mnangagwa ukuthi ikhangele udaba lokubulawa kwabantu baseHarare abangu-6 ababulawa mhlaka 1 August ngemva kokhetho. Kwasekukhanya ukuthi i-commission day kumele ihambe emadolobheni anjengakobulawayo ukuze izwe ama-views abantu. Kodwa ke thina savele sasola ukuthi kathi i-commission day idingani kobulawayo ngoba phela la bantu afele eHarare njalo labantu ababuleleyo lomhlaba wababona through ama-television ukuthi ngamasotsha ayedubula abantu laba bangama-civilians. Esathi sikukhangele sabona ukuthi akula sidingo sokuthi i-commission leyi ize kobulawayo ngoba umonakalo lo wenzakalele eHarare. Sheke nxa sise-Rainbow Ten kobulawayo abantu bakithi bakhanya bekhathazeka bethi bona hayi abangeke bakhulume ngento ezenzakale eHarare, bona bazokhuluma ngalokho okubahluphayo ikakhulu indaba yombhuqazo, indaba yegugurawundi. Yikho ke amajaha la omkhwanazi labanye abantu abasukumayo batshela uMokhande ukuthi hayi i-commission yakho lapha kobulawayo ezilonke zingeke ikhulume ngegugurawundi kasuze siyilalele. Basebanika ke amathuba okuthi bakhulume. Kuyasidanisa ukuthi kathi waye kwadojwa umkhwanazi singasabali ukuthi kwadojwa labanye abantu bethu abathathu. Umkhwanazi ngoba kayisiye yedwa wakhuluma ngendaba yombhuqazo. Ngiyakhumbula kulomunye ubaba owayele minyaka engu-70 owakhuluma strongly la ngendaba yombhuqazo ehamba lodadewabo onguye futhi wabulawelwa umntwana igugurawundi umjaha owayele 21 years by that time. Bathestifya-ke lubaba lodadewabo ongunina kalo jaha. Labo bapha ngathi mina ubufakazi obuzisa ubuhlungu ngokuthi kwahamba njani. Kodwa kwasidanisayo ukuthi kathi phakathi kwabantu bonke la abanika ubufakazi wayi basukela umkhwanazi loba nje besithi bambophela ukuthi wakhomba ngomunwe umtikitha kaMnangagwa esithi ukuthi nguye owabulala abazali bakhe.
Aloke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, kushort wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz. Untombazana usakhulayo ubimba ishe Muswaburi ngomunye wabasakhulayo abangena kukhetho olusanda kwedlula encintisa ukumela isigaba seBulawayo South edale lephalamende ezimele. Kodwa wanqotshwa ngumnumzana Raj Modi owebandla leZANU PF. Umswaburi uthi isifundo esimqoka asitholayo ngesokuthi uZulu kakafiki kusibanga sokuvotela umuntu omiyedwa. Kambe engaba icabanga na ukungena kubandla le-MDC kumbe eleZANU PF? Sibe le ngxoxo layo.
Umbuzo onzima ukuphendula wona lo ngoba kulama opinion amaningi ngendaba yaleyo khetho, kodwa mina ngiza sikhulumela kweyami kwesami isigaba ngoba i-experience yami le-experience yabanye ingabe ihlukile kancane. Kodwa ngingalitshela ukuthi i-view yethu mina ngahamba ngiliqembu ezimele lodwa as an independent candidate, and I learned ukuthi African politics, right, kumbe LA yethu i-politics lapha eZimbabwe ayikabi ready ukwemukela i-politics ngendlela eyiyo. Kuvotelwa amabhaji, akukaqalisi ukuvotela umuntu lezinto akwanisa ukuzenza lokuthi angamela njani abantu.
Nxa usulesifundo sona leso, manje ubona njani elakusasa? Kuyini osuza kwenza njengoba usibonile umumo wakhona ukuthi unjani kwezepolitics?
Ngingakwanisa ukuxwayisa abanye ukuthi kudluku ukujoyina amatente amakhulu, ngoba size khona siyakwanisa ukumela abantu kuhle nokutshintsha izinto esifuna ukuzitshintsha, ngoba xa ungahamba ulama policies kodwa ungena budget, hayi kusasenzima kakhulu.
Okokuthi wena usukhangelela ukuthi likhona yini itente ofuna ukungena kulo?
Angeke ngikhulume khona lokho khathesi. Kuzaba lesikhathi esihle esi-right sokuthi sebe sikhethi ukuthi isikhathi engizatho kumbe ngikhomente ngaleyo ndaba.
Ungasitshela ukuthi umumo okhona wona lo owakathesi elizweni ubona njani, ikakhulu sikhangelela ukubana ungomunye owawukhangelela ukuthi uzamela abantu asithi ngawakhethwa? Ubona njani, kuyini kahle kahle uzakade uzawukhangelana lakho?
Aluba ngakhethwa, aluba lakho kweneliseka ukukhulumela izinto uphakathi, ngoba nxa siphandle lapha ngendlela izinto ezihamba ngayo, imithengo yezinto ezitolo iyakhuphuka, akula mafutha lawa, i-fuel ayikho, i-petrol ayikho, kulama-line amade, impilo nje isinzima. Isinzima okokuthi abantu lapha eZimbabwe sesize sidinwa ngengqondo, ngoba sifike emaphethelweni kathesa kula misebenzi kodwa imithengo ilokhu siya phambili. Angitsho ukuthi abakhethiweyo bayehluleka, abakhethiweyo labo engxenye izandla zabo zibotshiwe, ngoba kunzima ukutshintsha izinto nxa ummeli kumbe abameli bethu ngaqali bona ukubona ukuthi izinto lapho sokumele zithintwe ngale indlela ukwenzela ukuthi abakhethiweyo bakwanise ukumela abantu babo kuhle.
Alo ke ngunkosazana Vimbayishe Muswaburi oncintisa kukhetho ezimele ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwaBulawayo.
Akubizozwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu, liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzelwa endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngokusebenzelana labe Media Center. Asidibaneni lami uPrexedes Jeremiah kulezi ngxoxo endaweni esizalazisa zona. Lingakhuthwa yileli thuba, okuningi kuyalandela.
Hello, ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe sise Washington DC okwamanje ke sengilichiya ezandleni zikasithandekile emhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile emhlanga. Lamhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Juliet Ngiwane, umqondisi wenhlanganiso ye Women Development Association in Zimbabwe. Sihlaziya inhlelo eziqhutshwa yile inhlanganiso ezokuncedisa abesifazana ikakhulu emaphandleni. Siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga. Uyabona emaphandleni kunengi okuswelwa ngomama. Silokhu sibakhuthaza ngamalungelo abo. Ese sikwenza ke khathesi ukuthi nxa sisenza izinto zethu, sisenza izifundo zethu, omama labo baba labatsha sibahlanganise. Ngoba abatsha yibo abayisizwe sakusasa and yibo abazathatha phela omama bakusasa. Kumele intsha iwazwisise amalungelo.
Bayakwamukela njengoba sinanzelela ukuthi kulezi nsuku kuningi okuswelakalayo, imali, ukudla lokunye. Bengabuya bezofunda lokhu yini kumbe babe lokhu bezama ukuziselela?
Ababe bebuyile babe bekhangelela ukuthi lize ekukhuluma ukuthi singalungisa njani. Izinto azikho ezitolo, ziyadura. Izinto ziyakhwela usuku zonke. Bakhulume njalo lokuthi katakula hulumende na ongabhoda lezitolo elungisisa ukwehlisa izimpahla. Bazenzela santando ukukhweza. Into nje abomama abasuka badane bakhale ngayo. Kulabo mama abakhethwayo ukuthi abamele omama emaparlamenti ake proportional leyana. Ngiyabona kumele siyiphathe kuhle. Sizame ukuthi siyilungisise. Ngoba omama bayizwisisa bababona omama labanemakhaya. Omama labanababuyi uzathatha izinto phela uthi bayifaka ama-motion khona leparlamenti. Asikwazi ukuthi bakhulumane. Abakuthoyo omama ukuthi asehlukaniseni uthi omama basuke emaphathini bamele omama basemaphathini. Kube labo mama aba-independent abamela nje umama njengomama bayefaka amamoshini ngezinhlupho zabomama emakhaya langamalungelo abomama. Kunjenjani sesisiyalima? Omama bekhaya banazinto zokulima. Bayakhala ukuthi ama-tractor wona la aphiwa abantu ama-1-1. Nxa kubuya i-tractor izencedisa omama bayekele ukutshaya ugajompa. Balinyelwe nje kube lula ukusebenza.
Ezinye ke ingxaki elibhekana lazo ngenhlelo lezo elalivele selizisungule.
Inhlelo lezo asithe ezembuzi. Omama bahlutshwa yikho khona ukuthi kumele aye kuproject aphinde ayedingele abantwana ayethena emalayinini. Sithi kubogwanda, kubostezi, kubostenmore. Abantu bayaquma kubodambashoko lapho omama bayaquma ngezinyawo. Bezetshona emalayinini khonapho egwanda. Babuye baswele, babuye baqume ngenyawo ngoba ngaphinde ayisebenzisa imali yakhona. Transport ikhwelile, yonke into ikhwelile. Baquma ngezinyawo. Kulobu zimo obumangalisayo kubomama.
Kodwa indawo abaquma kuyo khonaphana iyahambeka yini kumbe ngaba lengozi abangahlangana la?
Ayihambeki. Asithi njenganxa uquma usuka kubomatshetsheni, kubodambashoko. Siyawenza. Abantu abahlukunyezwayo, i-violence, ama-rape, siyake sizwe abantu babulalana esithekethweni kubo vova khona abanye bebesiya khona esithekethweni sakhona soneso sebese sabuka esithekethweni kuyabulawana i-violence inengi omama basebuvumele
kuyini eliyabe likwenza kunsukwane ezizayo
sikhangela zona i-16 days of activism okukhona kathesi ukuthi siyayenza ama-meetings labantu bema-church ama-church leaders labo mama abasezinkonzweni ngoba siyananzelela ukuthi ezinkonzweni lakho sekule abuse eningi siyayenza futhi i-conscientization kuhlangene omama obaba ama-traditional leaders labatsha ukuthi sizwe ukuthi kuyini okwenzakalayo ukuthi mhlaka 5 siza kuba nemarch sesindawonye ama-groups ona lawo abafundisi ababalisi abasebenza kuhulumende sisenza imarch sibe sesenza ama-debate ngamalungelo abomama sikhangelele i-gender based violence mhlaka 5 siyabe sisestezi mhlaka 7 siyabe sise 10 more kuyabe kuhlanganwe at 4 or 3
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Juliet Nkiwane umqondisi wenhlanganiso ye Women Development Association in Zimbabwe ephathisa abesifazana abahlala emaphandleni asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo olufanayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
Siyabonga sithandekile Mhlanga. Iqembu leDynamo salisinde ekugunyulweni kusigaba sePremier Soccer League kulandela unqotshwa kweqembu leNicruit ngeleHerentals nge2-0. INicruit eyiyo esemsamo wengalane yemiklomelo ile miklomelo engu-33 okokuthi ingaze inqobe imidlalo yayo esisele izaba le miklomelo engu-39 kuthi iDynamos yona ile 40. Kuthi emdlalweni we-Chicken Inn ibe chiki lobhanqa 1-1 leDynamos komunye njalo umdlalo odlalwe lamhlanje iqembu leBulawayo City lele yada zibe yi-0-0. IZPC Kariba yona inqobe iChapungu nge2-0. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo khulekani bethule kumbe Cooksman. UCooksman usanda yethula ingoma uvanolila ayipheke kutsha.
Lokumela maboko bazwa.
Liyayazi ke ingoma kaSolomon Sikhuza kodwa ke lapha uCooksman uyipheke kakutsha esebenzisa umculo walezinsuku. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi lami ngiyabonga bhuti ukuthi lami ngibe ingxenye yohlelo. Ngiyabonga bhuti.
Ye, ungasitshela ngengoma yakho entsha le osanda yethula sizwa abaningi bayithakazelela kakhulu. Ungasitshela ukuthi igama layo ithiwani njalo kuhamba njani usuye ukuthi uze uyilobe.
Yebo ngiyabonga ithuba lona lokhu lami ngeke ngi-explain ingoma. Ingoma le ihloko sayo ngubanolini. Kusanya kukati kukuti hirini Ngoba kwa kubuluti si original ya kona ya njua Ngu nze ngulu Mwe Solomon Sikhuza So Owe nze nga singa remixa Kono mifuna njikuti Nginje la yoku appreciate ama Ama legend agi Njikuti imisebenzi yao Iwi loke zele nji Itali kone nga Finisi nga nisi nyamala Kona nga abanda kukuluwa Gaga wa kontisita Gala wa influenza Abanda ba nini Yago aba kuinda so uku remix ingoma zifana layona leyo banolile kuyabe kuyikwenzela khona kwenza ukuthi ibe ngani nje lokuyithatha kwesikhathi lesi kodwa ingani lahle kakhulu ukuba nolila yona leyani ayibi ngoba ngayilaleli ngomana njengendlela engiyenze ngayo ukuthi ile touch ye house kitchens music yesikhathi kodwa amagadari kule ndawo lapha abakhona i-style zona lesiyala really original style so ibi experiment enja nje kimi engiyenzile ukuthi ngibe ngithathe isungura irumba ngiyihlanganise le house ngathi kimi sound ngizange bengakade ngikwenza
ndokumbila amaboko baswathi ngingini semwana kuphele
ukhangelele ukwenza ezinye njalo yini ezifana layo nale
ya kakhulu ngoba njengoba uke wakuthinta ukuthi khanya abantu abaningi bayi thokozelela yona le ubanoli so khonokho kuyithokozela kwabo sekuhle kwanika ama-plans okuthi ngiyenze ingoma ezithile ezama-legend akithi ngapha abantu abanjengabo udala umadayivana abantu abanjengabo ndukusmanat abantu abanjengabo udala u-albertinati so ama-plans vele yiwona lawo okuthi sekuzavala ezinye futhi ezama-legend senzatremit
kungani ungayenzanga laba lidlalade i-album
ngingathi nje okwenze ngayenzanga kwi-album okuyikho i-main reason owayengingakhiphanga kwi-album ukuthi ama-cent imali yakhona eyokuthi ngenze i-full dlalade eliyabe liphekekile imali yakhona yesuke yasenganyangikhama ngoba ntiyabona ukuthi isikhathi esiningi nxa uzenzela yonke into oyenza iphuma kwesakho isikhwama kungela umuntu ongakukuncedisayo ezinye izinto ziyasuka zikukhama ngoba ntiyabona njengakathi sisakhangele futhi ukuthi senze i-video engoma naleso ngiyimali futhi yona leyana efunakalayo so yikho nje awuthi ngikhiphe isingi ngoba isikindlethi sikulula ukuyiphusha ukwedlula i-album
hhayi sikufisela inhlanhla isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngithanda ukuvalelisa abalaleli bonke abomsakazo njalo bakhuthaza ukuthi abamdingi obanolita bamthole bamkholise
hhayi ngiyathemba abazamkholisa njengoba ikhisimusi isifika kanje bazagida
ye hhayi siyabonga
Hayi, lathi sibonge. Lo ke ngumhlabeleli olodumo ukhulekani bethule kumbe Cooksman nebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba.
Phetha mamisa. Misal Kicks. Yepa Joy.
Zana chona na ila chondi kumbu za kanyi Ingoma mnandi ingoma ka Cooksman Isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje Leyazike ingoma yakudala kodwa isiphekwe kacha Ingoma ka Solomon Skuza Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje Wothi ke sikhangele inhloko zezinye indaba ebezikhokhela
Umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa ubesedolobheni le-Bedbridge lamhlanje ebonga abasekeli bebandla lakhe abamvotelayo. Amapolisa aya emzini ka-Terence Mkhwananzi wabotshelwa ukuqamba uMongameli Mnangagwa ngokuphatheka ekubulaleni abazali bakhe enkayi besiyacwayisisa ukuthi ngempela abazali bakhe babulawa igugu rawundi na. Selugqiba-ke lapha uhlelo, igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.